Vakawana kuti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava amai Gloria Kapuya vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mukangomuka makanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira, maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepea. Pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uyu uchitotanga marenzi and staff, vanhu vanenge vasina mari. Handioni sekuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Apo mune muchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara. Ini handione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri. Ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education isi tikatidama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15. Zvinoiwo apa vati kasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara evanofa. Asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare, asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 Chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19.
Kubva muna musi wana27 Chikunguru tatone mamwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirirai kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tafanange takavhura musi wa28 Chikumi tichingotigadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa tizvi takuenda mana gunyana. Saka inini handizozivawo kuti tasatange tichitiregezere kuzvitaura kuti gadzirirai sevaganiwega aifananga akaziva kuti zvikoro zviri kuvhurwa manje manje.
Vandoro vati hapasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa closing date richaanaunswa napermanent secretary. Munyori mukuru achatumira sekini achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.